Mukuru wana mazvikokota ava Dr. Edward Chagonda vanoti vaendesa zvakabuda nazvo kuPremier Soccer League. Vaine tarisiro yekuti zvikatevedzerwa mutambo uyu unodzoka zvekare munhandare. Vachagonda nekomiti yavo vakapiwa basa rekubuda negwaro rine nzira dzinofarira kutevedzerwa pautano kuti nhabvu idzoke zvisina njodzi. Komiti iyi inosanganisirawo zvekare vaNicholas Munyonga avo vanotungamira zveutano musangano reZimbabwe Olympic Committee. Asi vachagonda vanoti havakwanise kuudza veruzhinji zvabuda nazvo sezvo zvichifanira kutanga zvasvitswa kuhurumende neveZIFA. Vachagonda vanoti varusangana neZIFA mangwana apo vachasvitsa gwaro iri vaine chivimbo chekuti richange rave kuhurumende svondo rinouya. Asi vachagonda havana kuvanza kuti zvimwe zvezviri kudiwa kuongororwa kwevatambi kuti vane hutachiona hwecoronavhairasi here kana kuti kwete, pamwe nezvimwe zvekuedza kudzivirira hutachiona uhu. Nhabvu mune dzimwe nyika yave kutambwa, asi muZimbabwe haisi pamitambo yakanzi idzoke iko zvino nehurumende nekuti ine kusangana kwakanyanya. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vatatenda muchena vanoti kana zvikaita sei, nhabvu haifaniri kudzoka musina vatsigiri vanenge vachiona mitambo sezviri kuitika kune dzimwe nyika.
Ndinofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa mutori nevanhu, because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude, because matimu ese anosurvivor nekutora mari pagedhi. Kuti mutambo musina vanhu hazviite, hazvibude.
Mumwe muteveri wemutambo uyu vaOliver Musongoro vanoti vanonokerwa nemitambo sezvo gore rava kutopera mitambo isina kutambwa. VaMusongoro vanoti nhandare dzemuno dzakakurisa kudarika vanhu vanopinda zvekuti vanokwanisa kuona mitambo pasina njodzi yekutapurirana corona virus.
Tanonokerwa nekuona bhora, gore ratopera tisinamboona bhora. Magrounds edu isusu akakura zvekuti anokwanisa kuvacommodita vanhu vachiona vasingambotya zvecovid zvaizvo, kana vakaita social distance yaiyo, kana 3-4 meters chaiyo chaiyo pamunhu akagara mubhega. Ground rinotozara tinokwanisa kumbonawo mabhora.
Mitambo yakawanda muPremier Soccer League iri kutadza kukwezva vatsigiri vanosvika mazana mashanu kana kuti 500 muchirungu. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vaJustice Muzanenhamo vanoti mitambo panguva ino ine njodzi.
Mamirira zvakatoita izvo, chese chinozipoti singave chii kana chii chinofanira kumira, totanga taongorora denda iri kuti riri kubva papi, richapera here, tichitsvaga solusheni. Kana tasvika ipapo ventozokuzia.
ZIFA inoti iri kutarisira kuti zvinhu zvikafamba zvakanaka nhabvu munyika ingangodzoka muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.